Very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, October the 8th, 2015. Welcome to the women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mplanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the Day of the Girl Child, which will be commemorated on Sunday. But we're also looking at what strides have been made to actually recognize the rights of the girl child in the country. What are your views on the issue?
To join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 1-202-619-2077, and we'll call you back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 shortwave kilohertz Monday through Friday at 8:30 p.m. But as you know, women out there, Thursday is your day. Chinache Madzimai.
We are also on the web. You can find us on the internet on www.voazimbabwe.com. Loba ku www.voandebele.com. Loba njalo ku www.voashona.com.
Zita rangu ndinoitwa Muzvare Glanis Changachirere, ndinoshanda neboka reInstitute for Young Women Development, inova musangano unoshanda nemadzimai echidiki vari pakati pemakore 15 kusvika 35 vari munharaunda dzakaita semaruwa, mumigodhi nemumapurazi. Donzo redu riri ringori rekukurudzira kodzero dzevanasikana nekuti vawanikwewo vachiparticipata mune zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika munharaunda nemunyika. Pazuva ranhasi tanga tiri munharaunda inonzi yekwamubhindo iri muguruve district. Umo matanga tichingokurukura nevanasikana tichiedza kuita tsvakurudzo yekunyatsonzwisisa kuti ndeapi matambudziko avari kusangana nawo pazuva ranhasi uye ndezvipi zvavari kushuwira kunge zvinge zvichiitika uye vanoda kuti hurumende nevatungamiri vaite sei kuitira kuti zvishuviro zvavo zvizadzikidzwe. Nyaya iri kubuda huru huru ndeyekungoti vana vari kushuvira kuti vange vachienda kuchikoro vachiwanawo mikana yakaenzana, asi pari zvino idambudziko huru nokuti vazhinji vavo vari kuti vabereki vavo vari kuchema mari dzekuenda kuchikoro. Pane zvakare dambudziko rekuti vazhinji vavo vari kuti vachiri kutarisirwa pasi. Saka muhurukuro dzatanga tichiita tanga tichisanganawo zvakare nevatinoti vatungamiri vedu vechivanhu, matraditional leaders, madzimambo uyezve madzisabhuku, tichingokurukura kuti vangaite sei kuti vawanikwe vachikurudzirawo kodzero yemwanasikana yekuti ange achiwaniswa mukana wekuenda kuchikoro. Inova hurukuro yatiri kuona madzimambo mambo mazhinji vachigamuchira uye vachiti ivo vanodawo kuti vange vachitaura nezvazvo nguva nenguva uye kukurudzira zvikoro kuti zvichadzora vanasikana kudzimba. As a Young Women's Rights Organization, we have decided to commit this week towards the 11th to just conduct activities that are going to build up to the conversation that is going to be there or to commemorate the International Day of the Girl Child on the 11th of October. So what we have done so far is to go around the rural communities that we are working in, engaging girls, having conversations with them, and finding out what the key challenges they are facing right now are and what they wish the government to do to address some of those challenges, and also what they wish us as civil society organizations to do to contribute towards addressing some of those challenges. Today, we were at Mudindo Growth Point, Guruve District, and we engaged girls out of school and in school. And the most concern that's coming out of them is that most of them are failing to have access to adequate education. They just go to as far as ordinary level, of which if you look into today's, you know, modern Zimbabwe, ordinary level is not being regarded as adequate enough to provide, you know, enough for those girls to get jobs, to do further education. But the majority of them, really, that's just how far they are going. The major challenge being that their parents are not able to provide funding for school fees for them due to the economic meltdown. And their wish really is that if only the government could come in to subsidize primary and secondary education.
Welcome. If you're just joining us today on the Women's Roundtable, we are looking at the International Day of the Girl Child. We are looking at what strides have been made in the country to recognize the rights of young girls. What are your views on the issue? PJ.
And this year's theme, Marvelous, is the entitled The Power of the Adolescent Girl, Vision 2030. This is in line with the United Nations Millennium Development Goals. 2 years ago, the United Nations General Assembly adopted a resolution 66170 to declare 11 October as the International Day of the Girl Child. So to recognize girls' rights and the unique challenges and girls face around the world.
Yes, PJ, and also the United Nations is also calling on its agencies, member states, civil society organizations, and the private sector stakeholders to commit to putting adolescent girls at the center of sustainable development efforts by making the following critical investments. You can give us one of them.
Invest in high-quality education, skills, training, access to technology, and other learning initiatives that prepare girls for life, jobs, and leadership.
They've also been asked to invest in health and nutrition suitable to the adolescent years, including puberty education, menstrual hygiene management, and sexual and reproduction health education and services.
Promoting zero tolerance against physical, mental, and sexual violence.
And they've also been asked to enact and consistently implement a social, economic, and policy mechanism to combat early marriages and female genital mutilation.
Mm-hmm. And also investing in the creation and maintenance of social and public spaces for civic and political engagement, creativity, and talent enhancement.
And finally, they've been asked to promote gender-responsive legislation. This is really for the governments and policy across all areas, especially for adolescent girls who are disabled, vulnerable, and marginalized, and victims of trafficking and sexual exploitation.
And the disabled, normally they'll cry out that they are left out in all the aspects or all the programs and projects and programs that are enacted or that are being done in the countries, in their different countries, actually. And as well as the Secretary General of the United Nations, Mr. Ban Ki-moon, who says, quote, the newly adopted Sustainable Development Goals rightly include key targets for gender equality and the empowerment of all women and girls. They offer an opportunity for a global commitment to breaking international intergenerational transmission of poverty, violence, exclusion, and discrimination, and also realizing our vision of a life of dignity for all.
Some very wise words there from Mr. Ban Ki-moon. But on the grassroots level in Zimbabwe itself, some rights activists have already embarked on programs as a run-up to the Day of the Girl, International Girl of the Girl Child on Sunday. And they are saying that the biggest challenge they've seen, PJ, is that girls are not being given access to education as the economy continues to tumble. So as we heard earlier on from Ms. Glanis Changachirere, that's one of the major issues that they've come up in the rural areas that they visited.
The United States First Lady, Mr. Michelle Obama, has been championing the cause of promoting education for girls in the United States and worldwide.
Yes, Fiji, I think we'll take a listen at some of the wise words she had for adolescent girls. She had a very good video that she put up that has really been, you know, very popular on social media. So we'll take a listen at that before we continue.
Okay. Do your homework, you know, get the best grade you can be, compete with the boys, beat the boys, all right? That's what you're going to tell them because you all are capable. But we have to spread that word, and first and foremost, we have to believe it to be true for ourselves. And I learned that when I was young. I am worthy, and if I'm worthy, so are you. So we're really working to engage everyone on the ground all around the world, but we also want you all to be aware of this. So a huge part of Let Girls Learn is public awareness here in the U.S. We want you guys to know about these 62 million girls, and we want this to spur and inspire you to not take your education for granted. Because let me tell you, there are 62 million girls around the world who would give anything to be, and we have to raise our own bars. You will not be successful hanging around people who drag you down, and it's not just It's not just the boys, right? But it's also our peer group, you know? You have to fill your bucket with positive energy. And if you have people hanging around you that are bringing you down and not lifting you up, whether that's your boo or your best friend, you've got to learn how to push these people to the side, and you're going to be doing that for the rest of your life. So get practice now. You have to clean your house of negative energy. There is no boy at this age that is cute enough or interesting enough to stop you from getting your education. Look, if I had worried about who liked me and who thought I was cute when I was your age, I wouldn't be married to the President of the United States today. So,
we had there, PJ, some very interesting words from the First Lady of the United States, Lady Michelle Obama. Mm-hmm. Over to you.
Izinto eziningi sibile engizidobhileyo lapha. Le yi-video clip esingene ku-social media lapha enkundleni ze-intanethi la kubo-Facebook lani. Lokhu beyidlala i-message le. Kodwa ke ngingakayi kukhulunywe unkosikazi Michelle Obama, unkosikazi kamongameli Barack Obama wele Melika. Wothi ngithi ngilichathekele ukuthi namhlanje uhlelo lwethu asihluzeni bomama vele sikhuluma ngani. Sikhuluma ngethuba ngalamalungelo lamantombazana aseZimbabwe emhlabeni jikelele. Lile lilanga elinanzwa ngangesonto mhla wangesonto ngomfumfu elakhethwa inhlanganiso yomanyana wamazomhlaba e-United Nations ukubana sinanze njalo siqakathekise amalungelo abantwana abangamantombazana ele International Day of the Girl Child. Ikhoke othi mbuyeleke kokukhulunywe ngunkosikazi Obama uphathe indaba ezimbalwa sibili waphatha eyokuthi kumele abantwana abangamantombazana abangamankazana bafunde baqakathekise imfundo ukuba bancintisane even labangabafana ukuze babayehlule babedlule vele bathole labo izikhundla zaphezulu. Njalo wathi yena eMelika amantombazana waseMelika abusisiwe kakhulu ngoba imfundo ayibhadalelwa. Mm-hmm. Kusukisela ekuqaliseni sibili kubo primary kuze kuyefika ku high school ayibhadalelwa. Yikho ke uzabona ukuthi amantombazana amaningi vele amanye kawaye esikolo kaqedisi ya high school. Yikho ke bekhuthaza lapho ukuthi nana naye amantombazana qedanini isikolo senu. Lingagijimeli ukuya khomba ukube libe lamalokuzeni lapha kade sithi nanana ungayengani lo bhuu wakho lesithandwa sakho
aiwa iroida ma-PJ tanzwa emanyautsamukanwa kubva kuna First Lady vemuno muamerica PJ nhasi tiri kukurukura pachirongwa chedu chemadzimai nyanya pazuva remwanasikana iro rinonzi muchirungu Day of the Girl Child richange richirangarirwa iro nemusi wesvondo asi tisati tapinda munhaurwa dzedu idzi tanga tichiteerera isu kuna mai Michelle Obama vanga vari kuti vana endai kuchikoro nyanya vanasikana musafuririke hapana mukomana akakosha iye kuti angakurambidze iwe kuti uende kuchikoro kana kuti ufunge iwe nezvemukomana iyeye zvinozoita kuti utadze kuchikoro. Vakati ivo dai vakateerera zvekuda vakomana izvi vasina ivo kudzidza uyezve vasinazve kuzoenda kunororwa naBarack Obama womuno muAmerica. Asi PJ tinenge taane vanyarikani vedu tisati taenderera mberi tachida kunzwa kuna Sisi Loveness asi tomboenda kune rikatinzwe zvedu kune vanyarikani vedu tina Sisi Nyari Mashaya Mombe. Makadii Sisi Nyari?
Tiripo makadiwo.
Aiwa, tinokuchingamidzai. Manga muri kunzwa zvazviri kutaurwa izvona mai Michelle Obama. Makatarisa zviri kuitika kumwanasikana munyika. Munozvitambira seizvi?
Zvinhu zvinofadza mufunge and zvinhu zvinongotikurudzirawo isusu nemabasa tinenge tichiita kunyanya nevanasikana nekuti ndiyo message kana kuti ndiyo mashoko atirikugara tichingoudzawo vanasikana kuti dai vanga vachiziva kuti ramangwana ravanenge vari muchikoro vakazvitora serious zvinoshandura upenyu hwavo zvakadaro vakange vatamba neremangwana ravo vari muchikoro vakamhanyidzana nenyaya dzevevakomana vachiri vana vadiki zvinovakanganisa zvovatorera ramangwana ravo zvazvichingotaurwa namai Michelle Obama ndezvechokwadi zvinonangana kwete nevana vari mumuamerica chete nekuti apo vaitaura zvavanovano muamerica asi shoko iroro rinongofadza kuti rinobata mwanasikana wese ari pasi panapa because tiri kuti kana ari muchikoro mwana iyeye ngaite zvechikoro achifunga ramangwana rake kuitira kuti vasamhanyire kuti hazvivakomana izvi kuroorwa nekuti kuroorwa kunongoramba kuripo kuchangovepo asi ukaramba uri muchikoro semwanasikana ukaramba uchishingira nemabhuku ako uchinangana nezvakakosha unogona kuzowana murume ari nani zvakangofanana nekupa muenzaniso kwavaita kuti devakatiza chikoro kana vakakurumidza roorwa havaimboenderana nekuti varoorwe nemutungamiriri weamerica saka zvinoenderanawo nemapepa ako kuti setype yemurume anozokuroorawo yakamira sei saka mashoko anokurudzira vana vedu akakosha chaizvo ekuti I think nyange vabereki vakateerera zvinovafadzawo
aiwa tombowo kubatai muromo ipapo muzvare nyari mashayamombe avo vanotungamira ivo sangano reTag a Life International tochingamidzazve amai Ekenia Chifamba makadii amai Chifamba Aiwa, Tiri Wadi, welcome to the Women's Roundtable. If you can just give us in brief, what programs is your organization embarking on as a run-up to the Day of the Girl Child?
Thank you, Marvelous. As Somari Manaskana, we have quite a number of programs that are lined up in preparation for the International Day of the Girl Child. As you are aware that the national theme is power of the adolescent girl. So I think as we were discussing and talking, people have been preaching the gospel of the end to child marriages. So we have partnered with Girls Not Brides, a global network in supporting the end to child marriages. There is a campaign that has been going on with a hashtag, My Life at 15, where you post a picture of yourself, even us as adults, as well as our girls, as a way of saying we want to put an end to child marriages. So we have been posting these pictures, and our girls have been doing the same as a way of encouraging each other to support the end to child marriages and also bringing hope to the future as well as to our girls. So we've partnered with Girls Not Brides on this campaign to end child marriages. As we are doing a countdown to the International Day of the Girl Child. We also have... hello?
Yes, hello. Maybe I may just put you on hold there because we have another guest that we have, PJ. Could you please take our other guest? Then we'll continue back with you.
Thank you.
Siyakwamukela Nkosikazi Bila.
Yes.
Wena ke ungasela inhlanganiso yakho sengilibele.
Inhlanganiso yami kuthiwa Susceptible Yanagin Order OVC Care Trust.
Liyenzani ke nakulokhu zena kunhlanganiso le?
Inhlanganiso yethu sinakekela abantwana abagogekileyo nabantwana abathiywe ngabazali bayintandane.
Ye.
Nabanye abadibekayo.
Ye. Nanku ke ngesonto sikhangela ukunanza ilanga le International Day of the Girl Child. Linake lenzani ukuthi linakekele amantombazana?
Siyabesiwatrena amantombazana ngendaba yokuthi bazibambe njengoba kulo mkhuhlane we-HIV. Bona kubatrena abanye-friends esiwayenzayo ukwenzela ukuthi bona bakwanise nawo ukuzinakekela abaselesikhulile ngoba ayisibo wonke abakhaliphileyo esikolweni. So siyabe sibafundisa imisebenzi yezandla.
Iningi la ngikhona ngabaphila lobugoga.
Nada.
Yeah, ngithi mina iningi la ngikhona uthe wena lisebenza lalabo abaphila lobugoga.
Kanye abagogekileyo labanye abaphila lomkhuhlane we-HIV labanye abazithandana.
Yeah. Kule nhlelo na elizenzayo eziqondane laleli langa ngesonto.
Yeah, kulama poems awayenzayo bekhuluma ngako ukuthi umntwana oyinkazana kumele azinakakele njani.
Yeah.
Lama dramas ayebewayenza.
Lizaba lombuthano.
Yeah, siyabisibutheni sisenza njalo.
Mhm. Anza ukuthi ke ubambe icingweni khona lapho sizabe lokho esikhuluma lawe sibuyela kuwe. Miss Senzeni Bila is of the organization that she's saying that I can't really sustainable. Marvelous. But basically she was saying they deal mostly with the disabled children. They also deal with those girls that are sustainable to that are living with AIDS, that are orphans because of HIV and AIDS, and so on. And they also have a program where they're going to have to commemorate this day of the International.
I think I heard her saying something about poems.
To recite poems, yes. And drama and so on.
But that's very interesting. But maybe we can take a listen to one of the victims of early child marriages, Loveness Mudzuri, who had a conversation with us earlier on. Ari kutaura akaneshona achingotaurawo nematambudziko akasangana naye nawo apo akarodzwa ari mwana musikana wechidiki tisatadzokera kuvanyarikani vedu.
Zvinhu zvakawanda zviri kusangana nevakadzi vakawanda kana vana. Vamwe vari kungotiziswa vabereki vasi kumbonzwisisa kuda kuti asa kuti chii chinotarisirwawo pamwana wavo, anoda kuiteiwo muupenyu. Saka ndedzimwe nhuna dzatiri kungosangana nadzo sevakadzi. Ndakarodzwa ndine 16. Ndakange ndaita pamuviri, ndobva mai vangu vazozvidiscover kuti zvoni ndine pamuviri at 16, after 6 months of pregnancy. Ndobva vatonditi zvoni enda unoroorwa. Ndakabva ndatongoenda unogara nemurume wangu andinaye izvezvi. Ndakanyora O level yangu at least, but handinozokwanisa kuenda kuA level kana kuenda kana kucollege kana kuita sei. Ndongoda kukurudzira vabereki kuti nyangwe zvikanzi nhamo yakaoma sei kana kuita sei, bhozi nyangwe zvikadika, it's not the only solution yekuti mwana ngaaroorwe kana kuti mwana enda. Bhozi tikada kutarisa kuti zvoni vabereki vakaonda chipiriso kuti varodze vana vavo, it's either vari kufunga mari dzavo kuti zvoni mwana uyu akura kana kuti aita pamuviri saka ngaaroorwe. Havasi kutarisawo mwana achiri kuenda kuchikoro, vamwe vari kungoroodza just because vari kutarisawo mwana akura. Ivo havana chekudya, vari kuda mari mumba, saka zvifani kuti vari kungoroodza. Saka ndinongova advhaisa kuti ngavambotarisawo maabilities evana. Hazvina basa kuti mwana kuchikoro ari kugona kana kuti asi kugona, at least ngavatarisiwo mwana wedu anokwanisa kuzoiteiwo mangwana, chii chaanokwanisa kuita kuti azvimiririre iye semunhukadzi.
We heard there some very moving words, PJ, from Loveness Mudzuri, who's one of the young girls that were married off early. She's saying that she wasn't able to get a chance to proceed with her education. But she's actually advising parents that maybe they should also talk to their children to find out what else can they do to salvage the situation when the young girls fall pregnant instead of marrying them off.
Yeah.
Even if there is poverty, that's afflicting the family, but they always better options to take. So some moving words there, PJ.
Yeah, ngontombazana osakhulayo okhuluma ngokuthi yena ke wendiswa esisemncane lapho ke ubesipha ilenkuthazo yokuthi lina bazali, yebo kuyabe sokonakele ukuthi umntwana uyabe sezithwele njalo sibelisele imkhalalela kubo kwabo kwamfana lo ukuthi ayekwenda kumbe emdaleni umuntu osengumdala. Kodwa ke izikhona indlela zokuthi ahlengwe umntwana lo abuyele esikolo lalo basendile ukuze azinakekele empilweni yakhe.
Yeah, it's very sad, but you know, those are some of the issues also that were brought up earlier by Miss Glenys Changachirere, although she's not on the program right now. But maybe before we go back to our guest, we can take a look at what we are going to be doing next week, because we are going to be running out of time very soon. We have Gogo Kuimba, who is, you know, really promoting our rural slot for next week. Let's take a listen.
Yeah.
Tanga shondo rinouya nyika dzese pasi rino dzichange dzichicherechedza zuva remadzimai ari kumaruwa. Pano pachirongwa chemadzimai cheWomen's Round Table tichange tichizeya nyaya iyi china chinouya. Titumirei manzwi ane mashoko enyu ekuti tikwanise kutepfenura pano pachirongwa chenyu. Tinoda kunzwa kwamuri madzimai kuti muri kurarama sei kumaruwa. Titumirei mashoko enyu pa WhatsApp panhamba inoti 001-202-465-0318. Namba yedu zvakare 001-202-465-0318. Ndini Gogo Silvia Kuimba. Ndichikukurudzirai kuti madzimai, musanete kushanda nesimba. Musanete kushanda makabatana nekuita zvakanaka kuitira ramangwana reupenyu hwenyu nemhuri dzenyu. Tinotenda zvikuru nekushingirira kwamuri kuita.
Ngolwesine ngeviki ezayo mhla ka 15 Mfufu umhlaba unanza ilanga lokwenziwa ngabesifazane emaphandleni ele International Day of Rural Women. Ngakho ke iStudio 7 ithanda ukuxoxisana lani ngezemaphandleni. Lingaphi kweZimbabwe emaphandleni? Thumelani iWhatsApp text loba iaudio esingayidlala emoyeni loba njalo lithumele inombolo zocingo ukuze silithinde kunombolo zethu zeWhatsApp ezithi 1-202-465-0318. Inombolo njalo 1-202-465-0318. iStudio 7 ngeyakho.
Aiwa mazwi anotapirayo ari kutiwo madzimai svondo rinouya uyaizve pachirongwa chino tichange tichitarisa zviri kuitika kumaruva. Asi tombotora muteereri wedu amai Muzorori vari kuSouth Africa. Makadii amai Muzorori?
Ndiripo, makadii henyu?
Aiwa tiri wadi, tinokuchingamidzai pano pachirongwa.
Haa, zvokwadi, chirongwa chenyu chakanaka. Tikamuri kurataura nezvacho zuva ranhasi. Isusu semadzimai tinosangana nedambudziko guru kunyanya kumaruva. Ini ndinonyanya kugara kumaruva kumusha chako kuZimbabwe. Ha, tinoshungurudzika nevana vazhinji vari kushetadza kuenda kuchikoro vachiwanikwa vari vadiki diki. Zvokuti unotosheva kuti mai ava chichiri kuitika pana mai ava vari kuwanisa mwana mudiki achitadza ake kuwana konzero dzokudzidza kuitira kuti mangwana upenyu hwake hunge hwakajeka. Tinotishungurudza zvikuru dematombota kuti zvirongwa zvakaita sezvizvizvi zvipindewo nemumaruva. Ndo muchakasaririra vana vachiri kudzvagirirwa zvakanyanya vana vevasikana. Kana mukambotipawo kuda mumaruva, vamwe vangapota achitidzidzisa dzidzisa kuti zvofamba sei pakuchengetedza vanasikana vedu nokuvadzidzisa, nofunga zvinhu zvingatitira zvakanaka vabereki vazhinji mudzinga.
Aiwa, imaita rombo rakanaka mai Muzorori. Totimboramba makabata nekuti tine nyanzvi dzinoshanda imomo maruva mamuri kutaura dziri panhare, asi nguva yedu ndiyo yatidyana nei zvayo. Hatisisina nguva yakawanda, saka tichatiramba makabata tozotaura nemi muchikamu chedu chinoteera. Moramba makabata. We thank our valued guest Kenia Chifamba of Shamwari Mwanasikana, Nyaradzai Mashaya Mombe of Tega Life International, and also PJ, you can give us our other guest. As we migrate now to the internet, join us as we stream live on www.voazimbabwe.com, and we say goodbye to our radio listeners, but please continue listening to us online. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye. Stay tuned.
Mina Praxitis Jeremiah Lapoge.